machinda toti arero chakaramba kukakata zvitundu mzere mzere ndino danjimbo iri hatikwire nemanera kudenga kure pasi rino rine makunungunu rine mapfamo
Tarisa magwaro tikubvumirana kuti gumbari yaingarangari nairi chikwera